This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 3, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi tabvumirana kuti pati yedu ngaichiite zita. Tabvumirana kuti zvekuti MDC hatichada. Saka isi takuita nezita rinonzi Renewal Democrats of Zimbabwe. In short, tinongoti inonzi Renewal.
Nengo ye Renewal team va Elton Mangoma vanoti vaomba bato ravo.
You are going to make allegations against the violence in Zimbabwe. As far as the Amanya Gutirala president, we part. Tinoona Siri Zunu, Zino Shabita, and the Zinenge Zisina Maturo.
Asi mutauriri webato RMDC Renewal Team va Jacob Mafume vanoti zviri kuitwa navamangoma hazvina nematuro ose.
Shanduko inotarisirwa kuvepo kana paine shanduko yaitika mushure mekutonga kwaMugabe. Asi ndinoona kuti vazhinji vari kungotarisa kuti 2018 panofanira kuva neshanduko.
Komiti yedare reCongress muAmerica inoona nezvekodzero dzevanhu yozeya kudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Ii ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaElton Mangoma nhasi vaomba bato idzva riri kudaidzwa kuti Renewal Democrats of Zimbabwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, vamangoma vazivisa kuti vasarudzwa nekomiti yepamusoro yeNational Council yeMDC Renewal Team kuti vatungamire bato idzva ravaumba nhasi riri kudaidzwa kuti Renewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ.
Nhasi tabvumirana kuti chekutanga chingade kuziva vanhu kuti pati yedu ngaichiite zita, kuti tabvumirana kuti zvekuti MDC hatichada. Saka isi takuita nezita rinonzi Renewal Democrats of Zimbabwe. In short, tinongoti inonzi Renewal. Ndo chekutanga chatabvumirana. Chechipiri tabvumirana kuti tinoda kuwaka musangano wedu kuti usimbe kubvira kumusoro kusvika kuma branch pasi kuitira kuti kana toenda kuma elections kana tondotaura nevamwe vanhu isu tinenge takasimba sebato redu.
Vaenderera mberi vachiti chinangwa chavo ndechekutsvaga kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye kuti vashande zvakasimba kubvisa hurumende yeZANU PF.
Utongo hwaMugabe huri kuunza hurombo munyika muno, saka tinofanira kubatana tichishanda kuti waMugabe neZANU vabve, kwete kuti tichati waMugabe wachakwanisa kuzogadzira nyika ino, hawachazvikwanisa. Saka zvasarira isu nevamwe kuti tibatane nawo. Chechina tabvumirana kuti kana tichida kushanda nevamwe tine mhando nhatu dzatinokwanisa kushanda nevamwe. Chekutanga ndechekuti vanenge vaine zvidonzo netsika nemagarira atinenge akafanana nedu atinoti values and principles, avo tinokwanisa kubatana toita chinhu chimwe chete, iyo yetinoti unity. Poita vamwe wekuti tinenge tichipindirana mudonzo magariro tisinganyatsopindirani zvakati zvakati. Asi tese tichida kuti vana weZimbabwe vasununguke, tinoita anonzi macoalitions, wee mabato anochengeta kuti bato riri pakati nebato riri pakati obatana semabato. Kana abatana semabato anoramba achichengeta mazita avo, asi kana takuenda kumaelections tinotoshandisa zita rimwe chete. Ndo hatinenge tichiti macoalitions. Kwozoita vamwe wekuti Tika nemagaredu akanyatsosiyana zvekuti asi tinenge tichingopindirana chete kuti wamugabe nezani yavo ndava hand. Ipapo tinenge takungotaura nawo panyaya yemaelection chete kuti ha imimi mungakwikwidzanai nezano muconstituency yakati, isu tokwikwidzana nezano muconstituency yakati, tozoona kuti kumberi koko zvinofamba sei.
Vaenderera mberi vachiti vaona zvakakodzera kuti vasiyane navatendai biti nevamwe vavo, vachiti vari kutungamidza zvido zvavo chete mberi vasingabvunze ruzhinji, uye vanoti vabiti vava kushanda pamwe chete neboka rezanu PF riri kuzvidaidza kuti People First.
People First nesu iye zvino izvi hatina zvinopindirana pamwe chete. Tingangopindirane panyaya yekuti zanu PF namugabe ngavaende. Saka ndopo ndataura paya kuti kana dai takutaurirana nawo semamirira akazvaidai kunzi tiri kuenda kumaelections nhasi, tingangotaurana nekuti imimi kwikwidzanai nezanu isusu tisiripo muconstituency yakati, isusu moti tirimo rega kuweka muconstituency yakati, asi tisina kubatana sebato rimwe chete.
Zvichakadai, mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vati vamangoma munhu anomhanyira kumedza kutsenga kuchada.
Shamisa ndichekuti vamangoma ndivo vane vakananga kuti maleaders anofanirwa kupindura maallegations avanenge vakanangana nayo. Ivo vari kunangana nemaallegations akati kuevioleni nezvimwe zvakadaro, asi vabva vamanya kuti vava president weparty. Tinoona zviri zvinhu zvinoshamisa ende zvinenge zvisina maturo, asi isusu seMDC Renewal Team tinoramba tichiimbirira mberi. Nyaya yerenewal haizi yemunhu one kana yevanhu vashoma, asi ndeyekuti tinge tichiita renew maitiro atinoita politics muzimbabwe, ende tichiramba takadaro tichifamba takadaro.
Vamafume vati hapana chakaipa pakushanda nepeople first kana zvinangwa zvavo zvakafanana.
Chinotishamisa ndechekuti isusu takataura kuti toda kubatana neruzhinji rwevamwe. Ukabatana nevanhu vanongokusapota chete hakuna kwaunosvika. Tinofanirwa kuongorora vanhu vese vari muno munyika, toti ngatibatanei tibvise chikwambo chezanu PF chadai kukonzera matambudziko munyika iyi. Tinobatana naani nani zvake ari kuda kubvisa zanu PF inotungamirwa navamugabe. Tabvisa vamugabe ndini taapamberi apa, tutangira ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura navarugare gumbo vanove mutauriri wepeople first kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe vablessing chitaka vati kupatsanurana kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kunopa zanu PF mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo dzichazenge dzichiitwa munguva inotevera.
Dambudziko rinoitika nderekuti chinangwa chacho hachikwanisi kuzobudirira kana mapato acho anopikisa asina kubatana. Zvinotopa zanu PF mukana wekuramba vari in power, nemhaka yekuti panguva ino chakanyanya kukosha ndechekuti mapato anopikisa akwanise kubatana. Ati zvatiri kuona maende zvekuti haasi kubatana but ari kutoramba achiita achiwanda. Saka zvinoita kuti sapoti yavo inge yakaitwa divided at the end of the day.
Zvichakadai, vamangoma vaomba komiti ichange ichivanofambisa basa mubato ravo idzva, uye komiti iyi inosanganisira vapisha emuchauraya, vafidelis mugari, vatrust chikohora, vapromise mukwananzi nevamwe vasati vaziviswa mazita avo. Vamangoma vati kongresi yebato ravo idzva ichaitwa mazuva zana nemakumi mashanu asati adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare nhasi vaita musangano vakatenderana kuti havasi kuzobva mumigwagwa nemusi wesvondo sezvakataurwa nehurumende nemauto. vanotengesa mumigwagwa ava vaonawo rutsigiro kubva kubato renational constitutional assembly sangano revadzidzi rezimbabwe national students union pamwe nesangano rehealth zimbabwe masangano aya ati hurumende haifaniri kudzinga vanhu isina kwekuvaendesa mukuzayanyaya iyi tabata mukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai
musangano uyu donzo rawo hwanga uri wokutaridza hurumende kuti zvavanobudisa paztv vachiti mavhenda ari kuramba ari kubvuma kuenda kumaplaces handizvo ndezvokunyepa musangano waatendwa nemavhenda anosvika 3,500 anoshandira ari mucbt area chete ava mavhenda ava vanhu vatangodana within a space of 1 hour huyai tizotaridza hurumende nouwandu hwedu uchisva tikuda izvozvo saka musangano wafamba zvakanaka mavhenda ataura ega pachena kuti zviri kutaurwa navachombo hazvienderani nemamiriro akaita upfumi hwenyika varamba vakati hatibve patiri kushandira nokuti tikabva patiri kushandira zvoreva kuti taakufa nezhara taakutadza kuendesa vana vedu kuzvikoro saka vazviramba hasizvo zvinhu zviri kutaurwa neutungamiri hwenavhuzi zvinhu zviri kutaurwa nemavhenda pachavo
musangano uyu wanga uchiitirwa kupi
musangano waitwa pacathedral hall mucentral business district yemuharare
tiri kunzwawo kuti manga makazara mapurisa imo muguta reharare hapana hapo asungwa here
mapurisa anga aripo maonero atachiita chinyaya yavo yanga iri yekuda kusunga utungamiri hwemavhenda kunyanya wamuri kutaura naye asi vanenge vaona kuti zvaigona kukonzeresa bopoto vanga vakawanda nemarori ipapo but havana zvavaita vangoenda vakangopeta muso yavo kumashure vachidzokera kumakamba avo
asika vawadzai hapana nhunzi inomara pasina chironda manga muchida kusungirwei
nhau dzavo ndedzekuti isusu tiri kukokorodzera mavhenda kuti asateerera directive yavari kuti yakabva kuhurumende vachiti ivo tiri kuda kukonzeresa anarchy kana kuti hanzi mvonga mupopoto munyika
mukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai vari parunare muharare nhasi dare recongress remuamerica riri kunzwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nekuremekedzwa kokodzero dzevanhu muhurukuro yakanangana neramangwana reukama hweamerica nezimbabwe hurukuro iyi inotarisirwa kunanganidza ukama hwenyika mbiri idzi pari zvino uye nekunge mutungamiri wenyika varobert mugabe avagara pamasimba kubva nyika zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 vazobva pachigaro vari kutarisirwa kupupura pamusangano uyu mutevedzeri wemunyori anoona nezveafrica mubazi rezvekunze kuamerica amai shannon smith vabenfrith vanove mukuru wemike campbell foundation pamwe namuzvare imani contes vanove mukuru anoona nezvedunhu reafrica sangano rethe solidarity center amai shannon smith vakabva kushanyira zimbabwe mumasvondo mashoma apfuura mukuzeya nyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vacharles mutasa vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika
chandinoona chavangatarisira ndechokuti vangatoita kuti kana pane zvachinja zvichirerekera kunyaya dzemaelections nekuti tinoona kuti makakatano anga aripo apedzisira kuvapo pakati peUnited States neZimbabwe ane chokuita nemaelections a2013 kuti maelections iyaya havana kumatenda vachiti izvo aifanira kudzokorodzwa ndo chekutanga ichocho chechipiri ndechokuti tinoona kuti kushanya kwakaita vakabva kuamerica vachiuya kuzoshanya kuzimbabwe vakasvikirana nenyaya yehuman rights pane nyaya yekuti disappearance yaita idzamara yakaita kuti pave nemarelations asina kunaka panewo zvakare hurukuro yakaitwa nebbc namuzvinafundo vamoyo izvozvo zvinoratidza picture yekuti vari kunze uko vari kutarisa zimbabwe sei
tinoonawo kuti musangano uyu uri kutarisawo ramangwana reukama hwezimbabwe neamerica vamugabe vabva munyaya dzekutonga idzi pane zvingatarisirwa kuchinja here tisingaziwe hedu kuti bato rinenge richizengera kutonga nguva yekuti vamugabe wabva pachigaro ringava rezanupf here kana mamwe anopikisa
shanduko inotarisirwa kuvepo kana paine shanduko yaitika mushure mekutonga kwavamugabe asi ndinoona kuti vazhinji vari kungotarisa kuti 2018 panofanira kuva neshanduko ndisingazivi hangu kuti tarisiro iyoyo inonyanya kubva pai segore riri kuitwa maelections re2018 asi zvekuti panova neshanduko nemaonero eamerica ichokwadi havangarambi vakaita ukama hwatitsina bhonzo nezimbabwe vanogona kunge vachitotarisa kumberi uko after 2018
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vacharles mutasa vari parunare muharare vari kukwidza musarudzo vakazvimirira kuhurungwe West vatemba muliswa avo vakambosungwa nemapurisa nezuro pedyo nemagunje vaburitswa muusungwa nhasi vamuliswa vainge vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda dzine chekuita nekutyora mitemo yesarudzo kuti tinzwe zvaitika tabata vamuliswa
ava ndiri kunzwa kufara kurakidza kuti mwari ane su kuhurungwe West kuti zvatikushuvira kuti zviitike zvifambe nemutoo chaiwo chaiwo saka ndakasungwa ndichinzi ndiri kubharura maposta kupomerwa mhosva yekukanzi ndarova munhu futi wovetran kunyangwizhi ini ndandaenda kunyangwizhi ndasvika ikoko ndaudzwa nevanhu ikoko kuti makomrades ava vari kuita basa ekurara nevana vadiki ndiri mutungamiririwo zvinhu zvinondirwadzawo ndine vana vechisikana handingatenderi kuti munhu aende kunomanikidza mwana mudiki wechikoro kuti arare naye saka ndikanomubvunza mukomrade kuti nai mukomrade izvi hamuri kuita izvi ndizvo zvamatumwa here nemusangano kuti muite ende ndiko kukampena kwacho here ndizvo ndipamba nevanhu vakawanda saka kuti ndamurova vanuva vachapupurawo kana nguva yachasvika mudare saka ndiripo ini pakumirira kodzero yevanhu ndosaka ndiri mutungamiriri wavo ende vanondiona semutungamiriri wavo ndaenda kudare nhasi gweta ramira tikaenda kuprosecuta handina kuchambopinda mukoti macho kwaona kuti hapana nyaya kuda kundivhiringidza kampeni yangu
tiri kunzwawo kuti kwanga kwaiswa mabhesi muzvikoro achiriko here
ariko mabhesi muzvikoro ariko mabhesi sakabhira tataura mabhesi ariko masoja ariko asi zvandatenda vanhu vehurungwe West varamba kuchikidzirwa kuenda kumusangano kungoenda chete nekuti vari kuchikidzirwa asi mumwoyo vhoti yavanoziva kuti inoenda papi
vari kukwidza musarudzo vakazvimirira kuhurungwe West vatemba muliswa vari parunare kuchinoi zvichakadaro vamuliswa vakwirawo kudare resarudzo reelectoral court vachiti sarudzo dzekuhurungwe West dzinofanira kumbomira kuitwa nenyaya yemhirizhonga vamuliswa vaendesawo kudare gurukota rinoona nezvematunhu vachionawo nezvekufambiswa kwemabasa muzanupf vaignatius chombo uye vari kumirira zanupf musarudzo idzi vakith guza vamuliswa vanoti vaviri ava vari kukonzera mhirizhonga kuhurungwe West uye vanoti vane umbo wacho hatina kukwanisa kubata vachombo asi vaguza vati havana chekutaura panyaya iyi tabata gweta ravamuliswa vahungwe musindo kuti tinzwe nezvenyaya yekuenda kumatare
vakaita chikumbiro chavo chavakaisa kumberi kweelectoral court chekuti mairo makwikwi emaelection ariko musi wa10 ambomiswa kuitira kuti mamiriro ekunze arimo muconstituency agadziriswe vari kukwikwidzana navo vakaisa masoja vakaisa macio arimo mari kuvhundusira vanhu vanhu vari kumanikidzwa kuti vavhote nguva dzinodiwa nezanupf vanomanikidzwa kuti vavhote vari mugwara vakaita mutsara vachiteera mazabhuku avo vachiudzwa pokuvhotera vachityidzirwa sakangovhotera muliswa unodzingwa mubhuku unorohwa unourawa saka chikuru chavari kukumbira ndechekuti zvimbomiswa zvekuvhota izvi kusvikira situation yagadziriswa inoita kuti vhoti racho rive free and fair vari kuti kana dare raramba izvozvo ngavachimanikidza avo vanokonzeresa kuti pave nekuvhundutsirwa nokusyiswa kwavanhu muconstituency vamanikidzwe kudzokera constituency ikoko vachigadzirisa izvo zvekutyisa zvavari kuita vanhu izvi
pane zuva here rati ratarwa rekuita sarudzo idzi
hatisati tane zuva ratapiwa asi nyaya dzemaelection nemumiriro wadzo pamutemo inyaya dzinenge dzichinzi dzofanira kuitwa nekukasika. Saka tinotarisira kuti kuda muzuva kana mazuva maviri anotevera tinenge taane tiri kuti tisvike pamberi pedare.
Gweta ravamuliswa vahungwe musindo vari parunare kuchinoi. Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu vanosvika zviuru zvisere vakafa muNigeria nehondo iri pakati pehurumende yenyika iyi nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Amnesty International yakumbirawo mutungamiri mutsva weNigeria vaMuhammadu Buhari kuti vatarisise nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inonzi iri kuitwa nemamwe mauto ehurumende yavo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vasaina bhiri rinopa hurumende yavo masimba ekusora nhare dzevanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanoita zvekupfurikidza mwero. Bhiri iri rakapasa mudare reSenate nezuro nemavhoti makumi matanhatu nemasere, asi maseneta makumi matatu nemaviri vachiramba kutambira bhiri racho. Kutanga kwemwedzi uno nyika yeSouth Africa yakadzika mitemo inobata nyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi. Pamutemo iyi, mutemo unoonekwa nevamwe seungangoomesera zvarwa zveZimbabwe zvakanyanya ndewekupinda pamwe nekubuda kana kupfuura nemunyika iyi munhu aine mwana mudiki. Vana ava vangave vari kufamba nevabereki vavo kana kufamba nemunhu ane mvumo yekufamba navo, vanonzi vanofanira kunge vaine magwaro ekuberekwa anoratidza mazita evabereki vose. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino hazvo hazvinyanyi kukanganisa zvakanyanya nekuti kuZimbabwe kwagara hatisisina maabridged. Basically ndofunga for the past 20 years ese ave unabridged kureva kuti anenge ane madetails ese evabereki. Dambudziko richazongovapo chete panyaya kana pasina kunge pabvumirana pakati pevabereki kuti mwana afambe, nekuti hakungodiwi unabridged chete. Kunodiwa zvetsamba inotaura kuti non-parent asipo mubereki, asipo pavabereki abvumira kuti mwana auye afambe nemubereki, kana kuti kana pasitori navabereki vese vaviri zvamuchese wacho ane mwana abvumidzwa nevabereki vemwana kuti afambe naye. Saka izvozvo zvichakaro chinetsei, zvichakaronetsa uyezve vaya vaya maZimbabweans vakasunungukira vana vavo munomu, nekuti South Africa iyo pache zvayo kumaforeigners haipi unabridged birth certificate, inopa bridged one. Saka kureva kuti unenge wakutofanira kuchitanga wagadzisa birth certificate vemwana kuhurumende yeZimbabwe iri muno kuti uzokwanisa kuzofamba naye kubuda, nekuti zvese zviri kubata kubuda zvese nekupinda muSouth Africa. Saka matambudziko achatoita achitowanika, hationi kuti angashaiki. Zvikutotarisa kuti semutemo wakatangawo zvavo kusvara nezuro, tinofunga kuti nekufamba kwenguva tichazenge taakuona vanhu kuofisi kwedu vachiuya vachipidza nezvematambudziko iyaya kuti ari kuvabatabata zvakadii.
Pane vana vanogarawo nehama mushure mekunge vashayikirwa nevabereki vese, vazhinji vanogona kunge vakasiyiwa vasati vatorwa mabirth certificates, kana kuti vasina mabirth certificates haakudiwa yezvino atingati mahombe iwayo. Dambudziko iri mungaona richigadziriswa sei?
Dambudziko iroro ndoraakutonetsa, nekuti zvinhu zvacho zvawandisa zvekuti munhu achikwanisa kuchitaridza kuti mwana uyu akashayikirwa nevabereki. Zvaakashayikirwa nevabereki ndine ndiri kumuchengeta. Vabereki vacho ndokunge vakashaya vakatorwa zvichupa zvekufa mabirth certificates. Kana vasina kutorerwa, zvaakureva kuti vanhu vaakuchifanira kunotorera mabirth certificates. Asi zvemunhu anotorwa birth certificates munhu akanga anga agara achizikanwa kunzi aripo munhu anga ane chitupa. Kana anga ari munhu anga arisina chitupa, zvaakuda kuti vanhu vachienda kumadzishe nemadzisa bhukumisha. Kana vari vanhu vanga vari mutaundi, kwakudiwa mawitness ekuti munhu anga ari mupenyu, ana ava ndevake, akazoshaya zvikadii zvikadii. Saka purosesi yacho yaakuita ichive ichikura ichirebesa zvokuti tinoona kuti matambudziko agara anotosumuka. Hurumende yeSouth Africa iri kutaurayo kuti tiri kuda kumisa kutengeswa nekutengwa kwevana uyezve kuti mumbereki aite zvaanoda nemwana asina kubvira nemumbereki tinozvizwisisa asi mitemo yacho inoda zvekunyatsonanzerwa kuti ionekwe kunzi hapana here patinosvika pekuti tinozombunyikidza kodzero dzemwana iyeye nekuti kana dzambunyikidzwa mwana iyeye asara achichengetwa nevanomuchengeta vabereki vashaya vaya vanogona kusitadza kumuchengeta mwana iyeye ozongoita nherera inodzimbereka nemugwagwa
totarisawo mimwe mitemo yakaiswa nesouth africa kune vanenge vachipinda musouth africa sevashanyi mutemo uyu tingaonawo chibatwa here vezimbabwe tichiona kuti vekuzimbabwe vanga vagara vachingopinda nekubuda musouth africa vasina dambudziko nemavhiza
tiri kunzwa tine mazimbabwenzi ari kutifonera achitibvunza kuti mutemo uyu unotibata-bata here asi pari zvino isu semaziviro edu zimbabwe haisina iya rinonzi vhiza rataendera kare hai komishini ya South Africa kwa harari tona hapa na ya topiwa tisati tafamba kwa ya kuna iye zino nungotura pasipoti yako ya paboda usikopiwa mazula hako tambu zikora wakungo itikoo shano ndere kutipo paboda pacho na ikapu avati api mazula haka wanda kumazima buzi unungona kuwa mazula matatu kana mazula mashano onzi kana mazula ya apera hizyo kira kumusha haka hizi usha bata bata wani mazula buwendani uya kuno kukujoshanya varima proper tourist in the proper sense of the word munhu anobva kuzimbabwe achindoda kungoenda kunoona Kruger National Park andida kuenda kudurban kubeach andida kuenda kucape town munhu iyeye akasvika pabhodha akaonwa tiri kuzipa mazuva mashanu achaona kunge zvisina kukodzera kuti arambe achiuya asizve munhu anobva kuzimbabwe achiuya kuno kuzotenga anonzi mutourist munhu iyeye munhu iyeye akanga asvika pabhodha akanzi mazuva mashanu ozozvifunga kuti zvino mazuva mashanu ndingatenge zvandinoda iye zvinogona kuita kuti munhu iyeye adzoke saka izvozvo zvinofanira kunanzerwa zvichiongororwa kuti South Africa mitemo yayo yairi kuisa iri kuda kuisira kuti iyo upfumu hwayo hurambe hwakasimba here kana kuti iri kuisira zvimwe zvinangwa zvatisingazivi kuti ndezvei
Muzvare Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Access Forum vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Munhau dzemitambo vamwe vatsigiri venhabvu vanoti kusiya basa kwemutungamiri weFIFA Sepp Blatter kunokwanisa kudzora mutambo wenhabvu kumashure muZimbabwe sezvo vanga vachishanda zvakanaka nesangano renhabvu remuZimbabwe reZIFA. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 nemutsigiri wenhabvu vaFabian Mahembe.
Kusiya basa kwaaita vaBlatter angari mutungamiri weFIFA kuti aasekita zvakati kunyaya dzenhabvu mudunhu reAfrica nekuti tikatarisa mavhoterwo akaitwa tinoona kuti nyika dzakavhotera vaBlatter dzakawanda dzanziri dzekuno kuAfrica ende tinoona kuti vanga vaine kudyidzana kwakanaka zvakanyanya navahayati vanove mutungamiri weCAF saka kusiya basa tiri kuona kuti kune zvakunoreva kunyika dzemuAfrica nekuti nyika dzemuAfrica dzanga dzine kupiwa mari kwanga kuchiitika navaBlatter saka zvichadzorera kumashure kana achauya kuzotora chigaro chavo akabva kunyika dzakanyanya dzekumavirira i
Mungati imi nyika yakawana rubatsiro rwakawanda sei kubva kusangano reFIFA munyaya idzodzi dzenhabvu uyezve munoona zvichizokanganisika here mune ramangwana nekumira basa kuchaita vaSepp Blatter
kumira kwavari kuita basa tikatarisa zvedu muri munyika medu muno meZimbabwe atitoziva kuti takanyanyopiwa mari yakawanda sei asi tinoziva kuti vakabatsira magoprojects vaitibatsira zvakanyanya tinozivawo kuti vakatibatsira pakuvakwa kweZIFA Village kumount Hubden uko kwavakamboshanya zvinotiratidza kuti ramangwana redu harinawo kunyatsika panyaya dzezvemari zvekuti kusiya kwavaita basa tinofungidzira kuti taiko kuti zvinenge zvafamba zvakanaka ivo vanga vachitungamirirwo nhabvu muno munyika sezvo vanga vachiona rutsigiro kuti vasabve pachigaro kuna vaBlatter vanobva vabva toona kuti munyowana achatora chigaro chavo mutsva achavatsiva wacho anozokoshandawo nemutsva anenge auya muno kunyanya pachikweredi zvatinazvo zveZIFA izvi
imi sevatsigiri venhabvu mungade kuona chigaro ichi chichitorwa nani
tiri kuda munhu anouya aine chinangwa chekuti angosimudzira mutambo wenhabvu munyika yedu yeZimbabwe achitipowo patinofanirwa kuwana magrants zvakakodzera zvisina kunzi tiri kupiwa zvechoko muhomwe dzimwe mari dzatinenge tingazoziva isu vatsigiri venhabvu nekuti ndozvadai kuuraya nhabvu yedu munyika
Awa wanga vari mutsigiri wenhabvu vaFabian Mahembe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 vatereri muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nasi tirikutarisa nezvekudyidzana kweZimbabwe neAmerica sezvo nasi kuri kuitwa hurukuro kuCongress pachizeiwa nyaya yeukama weZimbabwe neAmerica. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu ichi na 8:30 p.m. anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aChris Gandhi.